Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Maniro akanaka vatereri tinosangana zvakare maniro anhasi uri musi wechitatu gunyana 6 2017. Makateerera ku Studio 7 nevenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC City. Ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. MDC inotungamirwa naMorgan Tsvangirai inoti manyepo ekuti bato iri riri kuita hurukuro muchivande nemutedzeri wemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa pamusoro pemamiriro enyika mune remangwana kana vaMugabe vasisipo. Mutungamiri weZimbabwe People First vaAgripa Mutambara vanoti vakarwa hondo yerusununguko pamwe nemamwe mapato anopikisa vanofanira kupinda mubatanidzwa wemapato anopikisa weMDC Alliance kuitira kuti vakunde ZANU-PF nemutsindo musarudzo dzegore rinouya. Sangano reUnited Nations Development Program kana kuti UNDP rinonzi riri kupa Zimbabwe Electoral Commission mari yekuti ikwene nzvere mabasa ekuti nyanzvi dzichengetedze mashoko ane chekuita nesarudzo kuitira kuti pasave nemutauro. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri tichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri weMDC vaMorgan Tsvangirai varamba mashoko ekuti vakaita chibvumirano nemutedzeri wemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa chekuti vaumbe hurumende yemubatanidzwa kana mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vabva pachigaro. Mutori wedu wenhau Thomas Siripasi anotipanyaya inotevera.
Vatsvangirai varamba mashoko akaburitswa nesangano renhau reReuters nezuro ekuti vakabvumirana navaMnangagwa kuti vagozoumba hurumende yemubatanidzwa kana vaMugabe vabva pachigaro. Mashoko aburitswa navatsvangirai anoti havasati vasangana navaMnangagwa kubva pakapera hurumende yemubatanidzwa muna 2013. Mashoko aburitswa navatsvangirai aya atsinirwa nemutauriri weMDC vaObert Gutu.
President Tsvangirai havana kumbosangana navaMnangagwa, vakatotauraiwo vari makore anopfuura mana pavakapedza kusangana naVice President Mnangagwa vachiri muInclusive Government. Mashoko abuda waiReuters nini wati ndiroisanana nokuti ndaachiziva kuti manyepo.
Vagutu varambawo mashoko ekuti pasi pechibvumirano chinonzi chakaitwa navatsvangirai navaMnangagwa, varungu vachawanikwa vachidzoka mumapurazi avakatorerwa.
Ndotozeka zvangu nokuti isu tagara tiri bato rinonzi we are non-racial, we are non-tribal. Kana uri mwana weZimbabwe, uri mwana weZimbabwe. Takatanga isu kutotaura nezveminda vezanu vasati vataura nezvazvo. Tichiti vana veZimbabwe vazhinji vasina minda ngavapiwe minda. Kana uchirangarira mu-1999 policy document yakatebliwa paCongress chayo yokutangana paformation yeMDC, nyaya iyo yeland yakanga iripo pamusorosoro peagenda yeMDC, nanhasi ichiri pamusoro peagenda yedu.
Mashoko akaburitswa neReuters aya anotiwo hurumende yeBritain iri kutsigirawo chibvumirano ichi icho charambwa navatsvangirai. Mumwe muzvinahofisi pamuzinda weBritain muHarare uyo asina kuda kudomwa nezita ati hurumende yeBritain iyo iri kumirirwa naamai Catriona Lang inoshanda isina divi rayakarerekera. Nokudaro mashoko akaburitswa neReuters aya haasi echokwadi. Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika uye vari mutungamiriri wesangano reZimbabwe Democracy Institute Dr. Pedzisai Ruhanya vati hazvingaite kuti vaMnangagwa vanzi vangaite chibvumirano chakadai navatsvangirai sezvo vaMugabe varivo vachakwikwidza vakamirira ZANU-PF musarudzo dzegore rinouya.
Kuti payakatsika nepayakamira haina payakamira, asi dekuri kuti vaMugabe kana vahwina vachaita coalition government navatsvangirai kana kuti neopposition, tingazvinzwisisa nokuti government yacho ma political parties maviri wayo ZANU nemTC nema candidates maviri wayo vamugabe na vachangirai ndovangakwanisa kuita izvizvo izvi zvavamunanga kubva I think politics the factionalism dzekuzanu dzokusvibisa I think pakuda kuwana nzira yekunzi vamunanga kubva vachidzingwa chi vadzingwe muzano vachinzi vari kuita mapakti nanatsvangirai vari kuda kuunza varungu it's more of propaganda than a solid story because pathway nzira yekuti vamunanga kubva vanozoita pakti navatsvangirai vanovabvari kupi vari hani
varuhanya vanoti kuburitsika kwakaitwa mashoko aya zviri kuratidza pachena kuti pane vari kuda kusvibisa zita ravamunangagwa pamwe neravatsvangirai pamberi pesarudzo
hari muri kuona pane nyaya yamunangagwa vatsvangirai hurumende yebritain varungu kusvibisa inoona sotorisosi inokwanisa kunge iri sosi yevanhu vari kurwisana muzano vanoda kusvibisa nokupedza munangagwa kuti achipera kuti pe because propaganda on its own pari kwasa kutorwa matanho kuti vamunangagwa maunda mari varungu varungu vagara varunza vawiriranawo nezanu kuzoti mabritish aitotirwisa kupedza liberation credentials vamunangagwa kuti vamunangagwa vava kudyidzana nevarungu vaudyidzana nemabritish akauraya vanhu kuchimoyo akauraya vanhu kuzambia akauraya vanhu kumozambique ndo inenge iripo asi chinhu chikuru ndechokuti mubvunzo wandabvunza kuti vamunangagwa vanopinda papi haisi kandidhidhi yezanu kandidhidhi yezanu pamaelection ari kuuya ati kuziva ndipresident Robert Mugabe
Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kuna vamunangagwa avo vayakundikana kubata muzanu PF mune zvikwata zviviri zviri kurwira kutora matomo kubva kuna vamugabe uye chimwe chezvikwata izvi icho chiri kudaidzwa kuti team lacoste chinonzi chiri kutsigira vamunangagwa kuti vatore masimba kana vamugabe vabva pachigaro chimwe chikwata chiri kuzvidaidza kuti generation 40 chinonzi chiri kutsigira mudzimai wemutungamiriri wenyika amai Grace Mugabe kuti vatadzidze vamunangagwa kutora matomu kubva kuna vamugabe ndakamirira studio 7 muHarare ndini Thomas chiri pasi
Sachigaro wetsangano reZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC amairita makarau vanoti sangano reUnited Nations Development Program riri kubatsira Zimbabwe nemari yekukwenenzvera nekunyatsogadzirisa dura rekuchengetera zvine chekuita negwaro revavoti kana kuti Biometric Voter Registration Server. Mamwe mapato anopikisa ari pasi pesangano reZimbabwe National Electoral Reform Agenda anga achichema-chema kuti dura iri rikasabatwa zvakanaka sarudzo dzinogona kusafambiswa zvakanaka zvinozoguma kuti zviite mutauro asi amai makarao vanoti chido chavo ndechekuti sarudzo dzakachena dziitwe muZimbabwe kwete dzinounza mutauro sezvakaitika kuKenya uko kwakanzi sarudzo ngadzidzokororwe Dare repamusoro-soro muKenya rakati sarudzo yemutungamiri wenyika idzokororwe mukati memazuva makumi matanhatu. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata amai makarau tikavabvunza kuti zvakamira sei panyaya yedura iri kana kuti seva.
UNDP hongu tichiinavo ndo vakatibatsira kana muchaziva kutanga programu yedu yekutenga mamachines ndo vari kutibatsira kuupgrade seva yedu pachasvikira information yese inenge ichibva kuvanhu vedu vanenge vari mumaruwa vachitora madetails emavoters vachiri kutibatsira zvachose tiri kushanda navo
pane imwe mishina yamakambotaura patakambotaura yema fingerprints iya zvasvika papi maiti muchaita tenda
tenda iyoyo iri kufamba tange takuudza vanhu kuti ndiani asitatipa mushina iyoyo
saka pane makambani mangani akati anokwanisa kuita basa iri
hazvisati zvavhurwa kuti tizive kuti makambani mangani ari achakwanisa kuita basa iri nekuti zviri kuitwa kustate procurement board
zvine nguva here yekuti zvingapere rini
zvinofanirwa kupera December asati asvika nguva ichiripo hayo nekuti pana December patinenge taunganidza humbo zvese zvinenge zvabva kumaruwa ndo patinenge takuda chimushina ichocho chinenge chakuongorora kuti pane vanhu vese vakanyoresa hapana vamwe vakanyoresa kairi katatu here nekuti chinenge chakushandisa kwete mazita edu chete nemadates of birth edu chete asi chinenge chakushandisa mafingerprints edu kuti mafingerprints aya hakuna kumwe kwaakambowanikwa here achinyoresa muvhoti
tombouya kune vanopikisa ava neivo nerobato riri kutonga rezanu PF muri kumboita misangano navo here sezeki
zvakanyanyisisisa tinogara takasangana navo nenguva nenguva tichiva dzidzisa kuti parizvino taapapa ivo vachiuyawo kana vaine mibvunzo yavanenge vainayo vachitibvunza tichifambidzana tiri kufambidzana zvakanaka chaizvo parizvino.
Muri kukwanisa here kuti sezeki muwane mari yamuri kuda kuti mukwanise kuita mabasa enyu pasina matambudziko?
Parizvino tiri kukwanisa kuona mari yatiri kushandisa nekuti tiri kubatsirana vehurumende yedu vari kubatsirana neUNDP. Saka mari yaifanirwa kushandiswa neUNDP kuti tibatsire kutenga makitsi apo pakazopindurwa nehurumende imari yatiri kukwanisa kushandisa mamwe mabasa akaita sevoter education yatanichitaura, akaita seupgrading yesevha yedu. Saka pari zvino tingati tine mari inokwanisa kuti tiite mabasa edu atiroda kuita.
Sachigaro wesangano reZimbabwe Electoral Commission, amai Rita Makarao, vachitaura pari parunare muHarare. Tabatawo nyanzvi munyaya dzekushandiswa kwemishina yebiometric voter registration, Dr. Samuel Chindaro, tikatanga nekuvabvunza kuti chii chinonzi BVR server ichi.
Chinonzi central server imatara kuti dura kana kuti inzvimbo kana kuti kompyuta hombe inenge ichishandiswa kuzo collecta information yese inenge yashandiswa pakuregister vanhu madifferent registration centers, because that information will be collected and then yozoenda pacentral server. The importance of the central server yakakoshera kuti ndipo panosanganiswa mazita ese evanhu nebiometric information yese evanhu, pozoshandiswa software yokubvisa vanhu vanenge vakaregista kakawanda nevamwe vanenge vachitraya kufeka kuregister and so forth. That software ndo inenge yakushandiswa pacentral server kuti vakwanise kutase kuclina up voters roll. Saka it is very important because that's where the whole electoral register will be kept, and anything that can compromise that, you know, chinokanganisa that central system will probably chinokanganisa registration system yese.
Vanopikisa vanga vachichema chema kuti havasi kuziva kuti central server inenge iri kupi, uye vachitiwo hazvina kunyatsojeka kuti zeki inenge ichizvifambisa sei, ndiana anenge ariko. Mungati here zvavari kutaura izvi zvakakosha tichitarisa nyaya dzesarudzo? Pangabirirwe here sarudzo dzakadai?
Kugunun'una kuri kuita vemaopposition nevamwe mastakeholders kunonzwisisika, nokuti central server ndopane nyaya zhinji, nokuti vanhu vese vanenge varegista mastava achanga achiiswa panzvimbo one. Saka panzvimbo one iyoyi kana pane kukanganisika kunokwanisa kuitwa mazita iwayo kuti mamwe mazita asazoverengeka musi wokuvhota, kana pane kupfekedzerwa kunokwanisa kuitwa mamwe mazita kuti vamwe vanhu vanga vasina kuregista vabva vangopinda imomo, zvinokwanisa kuitika pacentral server. Saka zvinoda kuzivikanwa kuti ndiani ari kukwanisa kuaccessa, ane mukana wokuaccessa zvinhu zviri mucentral server, uyezve ndiani anokwanisa kuchinja zvinhu zviri mucentral server. Izvi zvinofanira kuitika zvakachena, zviri transparent, kuti hatipakazove nokugunun'una kana maelections azoitwa.
Nyanzvi munyaya dzekushandiswa kwemishina yebiometric voter registration vachishanda nekambani yeNational Grid kuReading, Britain, Dr. Samuel Chindaro vachitaura vari parunare kuBritain kwakare. Makateerera kunepfenyu revanhu yeStudio 7, tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Munotibata pa909 AM 4930 kana pa6065 ne15460 kHz pashortwave. Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mashoko aburitswa nemuzinda wemauto eAmerica ari muAfrica anoti ndege yeAmerica isina mutyairi kana kuti drone yakauraya varwi vatatu vechikwata cheAlshabab muSomalia neZuro. Gwaro raburitswa nemauto rinoti hapana munhuwo zvake akakuvadzwa muchiitiko ichi, icho chakaitika chinhambwe makiromita 45 kubva muguta guru reMogadishu. Vanoongorora nyaya dzekutyorwa kwekodzero dzevanhu musangano reUnited Nations nhasi vaburitsa gwaro rinoti mauto ehurumende yeSyria ane chekuita nekurwiswa kwevanhuwo zvavo nezvombo zvemuchetura mukati memakore mana adarika. Gurukota rinoona nezvemukati menyika muSouth Africa vaHlengi weMkize nemusi wechishanu vari kutarisirwa kuzivisa zvinofanira kuitwa nekuteverwa nezvarwa zveZimbabwe zviri munyika iyi kuti zvimutsiridze magwaro azvo eZimbabwe Special Permit anoita kuti zvigare munyika iyi zviri pamutemo zvichishanda. Kutanga kwemwedzi wapera dare remakurukota remuSouth Africa rakapa bazi rezvemukati menyika mvumo yekuti rikwanise kutanga zvakare kupa mukana kune zvarwa zveZimbabwe zvine magwaro aya ayo ari kupera kushanda musi wa 31 zvita wegore rino. Asi zvinonzi dare remakurukota iri rakatara zviga zvinonzi zvinofanira kuzadziswa nani nani zvake anenge achida kumutsiridza magwaro ake. Chirongwa cheZimbabwe Special Permit ichi chakatsiva cheZimbabwe Special Dispensation icho chakaparurwa muna 2009 senzira yekubatsira zvarwa zveZimbabwe zvaive munyika iyi zviri kunze kwemutemo. Zvizvarwa zveZimbabwe zvinodarika zvishoma mazana maviri ezviuru zvinonzi zvakakwanisa kubatsirwa nechirongwa ichi. Muchikamu chedu chatinotarisa zviri kuitwa nezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika, nhasi uno Jonga Kandemiri weStudio 7 aita hurukuro nemukuru weZimbabwe Exiles Forum uye vari gweta Advocate Gabriel Shumba vanoti vanotambira nemufaro danho rehurumende yeSouth Africa iri.
Ndingangoti hangu kumirira kwakaita maZimbabwe nevari muSouth Africa kuti vave vanoziva kuti mapepa avo eZimbabwe Special Permit achawedzegwa here mamwe makore. Kwakae kuchamira hako neFriday kana kuti nechishanu musi wa 8 gunyana pachange minista vachitiudza kuti zvakufambiswa sei kuti mapepa awo achiri applyko. But ndofunga chikuru chatingangoziva ndochokuti kubva musi wa 1 August gore rino cabinet yeSouth Africa yanga yatotaura zvakare kuti mapepa awa anokwanisa kuwedzekwa makore ende achawedzekwa makore. Saka zvavakungoita minista uko zvino kutiudza kuti zvichafambisiwa sei pakuwedzekwa kwamakore emapepa iwawo.
Asi tinonzwawo kuti iwo mashoko ari kutarisirwa nemusi wechishanu aya anogona kunge ainewo zvimwe zviga zvaachaburitsa kana makondisheni anenge achifanira kuteerwa. Pangatarisirwa here kusiyana zvanga zvichiitwa pamitemo yanga ichiteerwa pane zvazviripo nezvitsva izvi?
Zviga zvingangoisiwa ipapo ndezvekuti zvimwe zvinenge zviri zvekuindirana nemari inobhadhagwa pakuita application yacho uko zvino. Asi tikatarira kana veLesotho havane Lesotho Dispensation Permit vavachibhadharisiwa 1500 pamapepa avo. Saka tinogona kuona iriyo mari ichavoisiwa hatizivi hedu asapa ndirikungotaura somuenzaniso wezvaasvitika kuLesotho Dispensation Permit. Nikoitawo nyaya yekuti zvimwe zviga zvazvakanyogwa paZimbabwe Special Permit zvokuti haikwanisi kuti ingakoresewa kana kukudziwa kuti iite permanent residence. Tinozvitarisira kuti zvichangodzoka zvakadaro. Kwozoitawo zvimwe zvinhu zvokuti hatinyatsoziva hedu asi vamwe vanotaura kuti zvaungaiuye nazvo mapepa aungaiuye nawo anogonazve kuuya awedzegwa kuti waingouya before nepasipoti yako kana kuti ne chakati chakati asi apa panogona kuuya pamwe vawedzera zvavanoda kuti zviuye. Saka chatinoshira isusu tinova chinhu chatisingatarisira asi kana chaitika chaitika toona kuti togwisana nacho sei. Vanogona kuti vanhu ngavauye nemaincome tax returns. Saka vakadaro manje kune vanhu vaya vanongokora minimum wage vachishandira mudzimba nevamwe vanotoshandira makomishini vachishandira marestaurant. Saka vanhu ava hukwanisi kuwana mapepa akadaro. Zvikadaro zvinenge zvava kutokanganisa ruzhinji kwevanhu vavari paZimbabwe Special Permit.
Pangatarisirwawo here kuti zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zvanga zvisiri pasi pechirongwa ichochi chemaspecial permit zvingawaniswawo mukana wekuti zvinge zvichipindawo futi muurongwa ivo?
Apo hapana zvakadaro. Ndingati mamiriro akaita maZimbabwenzi asina mapemiti uko zvino ndokuti vanongodofanira kuzama zvimwe zvagara zviripowo zvinokwanisa kuidzika.
Avo vanga vari mukuru weZimbabwe Exiles Forum uye vari gweta Advocate Gabriel Shumba vari parunare muPretoria South Africa naJonga Kandemiri weStudio 7. Imwe nengo yeMDC Alliance vaAgripa Mutambara
vanoti kuti nyika ive nerunyararo rwechokwadi pamwe nebudiriro nyaya yegukuraundi inofanira kugadziriswa. Vachitiwo mubatanidzwa wavo OMDC Alliance unofanira kukwezva mamwe mapato kuti unyatsosimba. Muchoro wedu nhau taurai Shava anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura nevatori venhau pavulawo Media Center nezuro manheru vamutambara vanove mutungamiri webato reZimbabwe People First vakati utongi hwemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe nebato ravo reZANU PF waita kuti nyika idzokere kumashure munyaya dzebudiriro uye kuti nyika ipatsanuke kuchitevedzerwa zvemarudzi. Vamutambara avo vaive nechinzvimbo cheukena muchiuto nyika ichangowana kuzvitonga vakati ivo nevamwe vakuru vakuru vakawanda vemuchiuto havana zvavaiziva apo gukuraundi yaiitwa. Vakati kuti munyika muve nerunyararo rwechokwadi nebudiriro nyaya yegukuraundi pamwe nemhirizhonga yakaitika munyika mumakore ana 2002, 2005 ne2008 zvinofanirwa kuongororwa.
Kana tichitaura nyaya yekuti kuve nerunyararo zvofanira kuti tofanira kuzvivheneka tichiona patakakanganisa nepatakagona. Kana ivi nyaya dzana gukuraundi ngatidzivheneke kwete newe yokuda kutsvaga kuti tira kuti tipinze vanhu mumhosva dzakadzakati asi kuti tese tijekerwe vanhu vazive kuti azvinhu izvi zvakaitwa zvakaitwa nenguva yakati zvikakanganisa vakazvitandirapi. Tinoti tikagara tichiti zvinhu zvinoitwa vanhu vasingazivi kuti zvakambofamba sei hazviunzi runyararo. Panofanira kuva neyatingati peace and reconciliation vanhu vazive zvakaipa then tokurudzira vanhu vedu kuti the past is gone hatichakwanisi kuishandura ngatichiaccepta kuti past yaenda asi future yedu ngave future inodzivira kuti zvakaitika in the past zvirege kuzoitika zvein future.
Vamutambara vakati zvakakoshawo kuti nyika ive neukama hwakanaka nenyika dzepasi rose kusanganisira Britain nedzimwe nyika dzekumadokero kwete kungoita ushamwari nenyika shoma dzakadai seChina. Vamutambara vakashora mudzimai wemutungamiri wenyika amai Grace Mugabe vachiti vane hunhu husingatarisirwe kumunhu anove mudzimai wemutungamiri wenyika. Vakashorawo vakuru vakuru vemuZANU PF avo vakati ndivo vari kuita kuti vaMugabe varambe vari pachigaro cheutungamiri zvisinei kuti zviri pachena kuti havachakwanise kuita basa ravo nekuda kwekukwegura.
Tiko zvino vaMugabe havasati vachiri vanotonga asi ende ini ndotopa mhosva vanovakurudzira kuti varambe vari mupower nokuti vanoziva kuti zvinovakuvadza health yavo. Ava munhu mukuru unofanira kuti agare kumusha nevazukuru achivataurira ngano dzokuti hondo yanga yakadii munguva yangu yandandiri president zvinhu zvazvifamba sei kwete zvavari kuita kuvaabhusa. Zvavari kuita hazvikuabhusa ende vamwe vanachazozvitongerwa zvokuabhusa munhu anga akura ake.
Pavakabvunzwa pamusoro pemashoko ekuti vanonzi vakabata chibharo muzvare Judith Todd mwana wemushakabvu Garfield Todd avo vakambove mutungamiri weSouthern Rhodesia vamutambara vakaramba nyaya iyi vachiti dai zvakaitika pangadai pane umbowo hwekuti nyaya iyi yakambomhanarwa kumapurisa kana kuti vakambomiswa mberi kwedare. Vamutambara vakati pane ukama hwakanaka pakati pavo namuzvare Todd.
Pabhuku rake randakaverenga wedhi yokuti chibharo yanga isipo odzo kuna vanhu vanoverenga vanogona kuti ndozvaida kutaura then akabatwa chibharo then Judith Todd akaenda kumakosi haana mboenda makosi nenyaya yechibharo. Tanga tiri mafriends even up to now handina relationship yakaipa na Judith Todd.
Vamutambara vakabvuma kuti mapato ari mumubatanidzwa weMDC Alliance akatarisana nedambudziko rekuti vamwe vemapato aya havazi kufara nemubatanidzwa uyu. Asi vakati mubatanidzwa wemapato wakakosha vakatiwo zvakakosha kuti mubatanidzwa uyu ukwezve vemamwe mapato kusanganisira varwi vehondo yerusununguko pamwe nenhengo dzeZANU PF dzingave dzisiri kufara nezviri kuitika mubato iri.
Tinovimba kuti tichakwanisa kubatanidza maopposition groups akawanda. Tinoshuva kuti tibatane neNPP yamai muzuru. Tinoshuva kuti tibatane neZAPU. Tinoshuva kuti tibatane nemawo veterans kuti auye kunyatso kusupport alliance yedu. Kana mamwe maparties whether angave madiki kana makuru munhu wese anokosha maalliance. Saka tinoshuva zvikuru kuti tese ngatiwe tibatane.
Vamwe anoti kunyange hazvo mubatanidzwa wemapato anopikisa wakakosha mapato aya anofanirwa kukoshesawo kuvandudzwa kwemitemo yesarudzo. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo ndini Taurai Shava.
Sangano reZimbabwe Peace Project rinoti mumwedzi wanyamavhuvhu vanhu vanosvika zana nemakumi mashanu vakatyorerwa kodzero dzavo. Sangano rinoti mapato ezvematongerwo enyika haachangorwisani pachavo bedzi, asi kuti vatsigiri vemapato aya vave kurwisana pakati pavo. Mukuru wesangano iri Muzvare Justina Mukoko vaudza tanonoka wandi weStudio 7 kuti zvakaitwa nemutungamiri wenyika Robert Mugabe nemutungamiri webato rinopikisa reMDC vaMorgan Tsvangirai zvekutaura vachisoropodza vanoita zvemhirizhonga zvinofanira kugara zvichitaurwa kuitira kuti vanhu vagare vachiremekedza kodzero dzevanhu.
Ndofunga mumwedzi waAugust zvanyanyobuda muripoti redu inyaya yandingatiinini kushinyira kwezvinhu. Kushinyira ikoko kukaramba kuchienderera mberi kunogona kuita kuti pave nemhirizhonga yakawanda.
Ndaona zvekare kuti Harare neMashonaland Central dzinoramba dziri mberi kwekusakoshesa kodzero dzevanhu kupfuura dzimwe nzvimbo. Chinokonzera ichi chingave chinyi?
Zvinokonzera zvakawanda, nekuti kana takatarisa iroro raAugust report riri kungotiratidza kuti pane kusanzwana kurimo mumapato ezvematongerwo enyika. Nekuti kare kare taiziya kuti zviitiko zvinowanda zviitiko zvekurwisana kwemapato akasiyana, asi iye zvino zvatiri kuona zviri kunyanya kuitika kurwisana kuri mumapato pachawo.
Makambotaurawo here nevanhu veZANU PF neveMDC?
Tinomboedza chaizvo kukurudzira kuti pavanosangana nevatsigiri vavo vagone kuvatsanangurira kukosha kwakaita kuremekedza kodzero dzevanhu.
Ko vakuru vakuru pane zvavanoita here kuderedza hasha kana kusunga vanhu vanoita izvi?
Ndofunga ipapo ndopane dambudziko redu guru, pakuti tinoshushikana zvikuru patinoona panenge patyorwa kodzero dzevanhu, kwoita kunge pari kupembedzwa vatyori vekodzero vaya. Zvinoita kuti vasazofunge ruviri kuti vadzokorore kuita zvimwe chete.
Ava vangu vari Muzvare Justina Mukoko vachitaura vari parunhare muHarare natanonoka Hwande weStudio 7. Makateerera kuStudio 7 tiri kutepfenyura tiri pamuzinda weVoice of America uri muWashington DC.
Oyanza, oyanza! This is what we are now talking about! We are now taking it to America! Mr. Mudala, Nyani Bote!
Chirongwa chedu cheLive Talk na 8 p.m. tiri kutarisa zviri kuitika muSouth Africa nemusi wechishanu, apo hurumende yava Jacob Zuma ichaburitsa hwaro huchashandiswa mukupa zvizvarwa zveZimbabwe magwaro matsva ekugara munyika iyi zviri pamutemo. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kanawo kutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp namba dzedu dzinoti 001-202-465-0318. Sezo nguwa yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. MDC inotungamirwa naMorgan Tsvangirai inoti manyepo ekuti bato iri riri kuita hurukuro muchivande nemumwe mutedzeri wemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa pamusoro pemamiriro enyika mune ramangwana kana mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vasisipo. Mutungamiri weZimbabwe People Festival Agrippa Mutambara vanoti vakarwa hondo yerusununguko vanofanira kupinda mubatanidzwa weMDC Alliance. Tava tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi anokoneka nemufaro. Ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC. Ndokusiyamina mutungamiri Nkomo munhau dzeIsindebele.